Dynamos yarohwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiwa zvakareba neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chibodzwa chabva kuna Derek Murimba chapa madamburo kukunda nekutorera Dynamos mapoints ese matatu ayo Dimbare yanga ichida zvakanyanya. Kukundwa uku kwasiya Dynamos yave pasi peFC Platinum nema points gumi nerimwe chete mushure mekunge FC Platinum yacho nezuro yakarova Blue City 1-0. Dynamos yakasiwa zvekare ne Chicken Inn iyo inema points makumi mashanu nerimwe chete kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakawandisa
munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai tingadai tarudzikuona uina mitambo iwo wanhasi but hai
Highlanders ndiyo yave pachinzvimbo chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvitevera mangange e11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nezuro. Asi Rentals iyo iri kutevera Bhoso nhasi yarohwa 1-0 neTriangle asi captain wayo Brighton Majarira anoti havasi kuzoshandura maitiro avo nepavamire apa.
Hatongofura mberi nezvataita pese kumashure uko hatingo hatichinje tongoita tongoprogressa zvatachingoita zvatachingoita trainings ndozvatongokontinua nazvo zvikatasvika kupatirwa kusvika kupenyu.
Blue Chips yatorawo mapoints ese matatu akakosha apo yarova Manica Diamonds 1-0 muLuveve Stadium. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pasi petafura ndeizvi: Harare City 25 points, Blue City 24 points, Tenax 23 points, Wawa 20 points. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi cheCricket chemaLady Chevrons chapedza chiri pachinhano chechitatu kumaT20 World Cup qualifiers ayo apera nhasi. Zimbabwe nhasi yarova Thailand nemarunds manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achiitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugeri Tripano ndiye adadisa nokanda marunds makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamarunds 118. Thailand yakwanisa marunds 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu nekurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.